ma honorable members is MDC Alliance. Nasitati ne caucus yatosangana nawo. And ta emphasize zvaka simba kuti vanofanira kunge vasila mafomu ekuda kuda upfumi hwavai nawo tisati taenda neparliament upenyu hwe5 years. Then mangwana tichaita follow up ndichatarisa ma MPs ese kuti munhu wese unonge asubmit ari mafomu zake edigaration.
Mune mamwewo mapato nevamwe vakazvimiririrawo vega varimo muparamende, muri kuona here vachiunzawo mafomu ese kudiwa kwazviri kuitwa nemutemo?
Hakungoti chinhu chekuti iyo zvitiri kuchitaura ka ini nekutarisa kwangu ndakanyanya kutarisa MDC Alliance Members of Parliament. But tiri ipapo takatarisa nyika yese, ndiri kuona kuti zvingatiomerei vamwe kunyanyanyanya vebato rezanupf kuti vange vachizodeclare upfumi hwese hwevainawo. Maonero angu nekuti vakutya kuti vazobvunzwa kuti ko humwe upfumi uyu tazosvika nepane imwe nguva kuti vakauwana kupi.
Aha, touyawo pakuti ivo vatungamiri venyika nevatevedzeri vavo muruzivo rwenyu vakaitawo here izvozvi zvimwe chete zviri kukumbirwa kunzi vadare vaite izvo?
Ya, zvandiri kuona takatarisa vatungamiriri venyika isusu separliament, handiti ka tiri third arm of government. Programu iri ichiuya yakauya tiri kuworkshop tichitaurirwa neprogramu yedu sekuwirirana kwatakaita patakagadzira mastanding rules and orders edu palast parliament ye8th parliament kuti wese mumiriri unofanira kuratidza upfumi hwake kunyika achifila mafomu iwavo. Saka hatisinyatsa kuziva kuti executive uku zviri kuitwa nemazvo here, nekuti hatisatonyatsa kutarisa nemazvo. Asi tisaita oversight munguva pfupi pfupi yatakatarisana nayo,